wa 31 ndorangariri deadline kana kuti musi wekukamura vakanga vachida kuragidza chido chavo musi uyu matsamba mazhinji akatofitswa vanga vane chido kuma province vatopfuudza nekuma districts kwavo kana kuri kumakanzela nekuma wards pari zvino maprovince zvara nhasi namezuru nemavhiki apfuurai maprovince mazhinji anga achiita vetting yavo vachipa marecommendations vachinyorawo manotes avo maobservations avo anoenda kunational leadership isusu kunational leadership kuorganizing committee kunational elections directorate taakuchipenengura manje magwaro iwaya tichionawo nokuveta nokupa marecommendations tichazoaendesa kuna chairman weparty tozoaendesa kutungamiriri weparty kusanganisira president edu atsangirai apa tinenge tapawo our final recommendation zvapedzazve tichaenda kunational council ndokunozopedzisirwa vachiona kuti vabudirira ndivanani vanenge vachikwanisa kupfuura chikamu kana kuti mwero watinotarisira semusangano naizvozvo after national council tinoita kuti vapinda palist vaapruvhwa neparty ndo vaane mvumo yekuenda kumaprimary election pari zvino munhu akangoapply akangoragidza ake chido asi asati apuwa mvumo neparty yekuti anopfuura here zvakatsvetwa neparty zvakasiyana-siyana
zvii zvamunenge muchizotarisa pakuferefeta apa
pakuferefeta panotariswa nhoroondo yako panotariswa kwawakafamba nematsimba ako hatibvume kuti munhu anongopinda mumuti okwira muti achibva nokumusoro anogona kutipedzera muchero tinoda vanotanga nekuzasi vanoziva kuti kune marutsu kana kuti midzi havadyi midzi ivavo nokuti vanoziva kukosha kwayo saka munhu anokwira muti haatangi nokumusoro uko kumatavi hakuna munhu anonzi ishiri munhu anokwira muti achibva nokuzasi saka nhoroondo yakakosha asiwo chakakosha hauna kumbonokorawo here vari dzevanhu hatidi vanhu vanodya mutupo anodya mutupo musangano anoora mazino